kuvaroko kaita onzimbo yesta kineko muguta revula wayo mazuwa mashoma adarika kurikupao kutivaneta zwimitambo wabate ura maoko vanongora ni zwimitambo vashitunga mera sanganore Zimbabwe Female Arts Practitioners Platform mozware Angeline Dimingo vanoti kuonekwa kwa mabaiskopo kana kuti cinema kunogona kumutsiridzwa kana mabizimusi aya akachitambanuka achiendeswa kumakomboni emapurazi makuru nemigodi uku kune kawanda vari kushanda asi vasina nzvimbo dzekutandarira dzakawanda.
Cinema inokwanisa kumutsiridzwa. Takatarisa mataun mamwe madiki achiri kusumukira, mataun akaita se ma sugar industry towns, ma mining towns, hakusati kwava ne recreation yakanyanya kuwanda.
Asi nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reComplete Arts Project vaPeter Churu vanotiwo nyaya yekubiwa kwezvigadzirwa kana kuti piracy ndiyo yakonzera kuti kuonekwa kwemabaiskopo kuende kumawere munyika.
Takaregera ichingove njake njake, munhu nemunhu akungogona kuti akangoona baiskopo kana kuti firimu pese pese, uyo aenda nechimuti chake anotora baiskopo iroro, vamwe vaipisa maCD, vamwe vachiita zvavanoita chingo pasina kana ano achaziva kuti musoro wazvo ndeupi.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira Fadzai Gwene anoti zvinorwadza kuti vatambi havanawo chavave kuwana kubva mumitambo yavo inobiwa kuburikidza nepiracy ichingoratidzwa pose pose pamasaisai esocial media nedande mutande reYouTube.
Mufambo wachimhoreswa nevanhu hatichipiwa mbiri isina kana dhora mukati ukafa, panototi vanhu vabatanidze batanidze kuti uite zvakanaka, ukarwara pandoti pabatanidze batanidze kuti urapike zvakanaka. Zvoita sekunge tisingashandi asi tichitoshanda.
Asi nyanzvi inongorora nezveupfumi yakazvimirira asi ichishanda unesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vanoti dambudziko riripo kuondomoka kwakaita upfumi hwenyika kwakonzera kuti mabhizimusi ose agwadame kwete zvemitambo chete.
Kusagadzikana kweupfumi kune mukanganisa kwazvinoita mabhizimusi zvikuru sei maartists.
Vanoona nezvekuburitswa kumashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vavimbisa kuti sangano ravo richaedza neparinogona napo kugadzirisa matambudziko ari muchikamu ichigore rino.
Makorokoto egore idzara 2025. SeNational Arts Council tiri kunzwa kufara chaizvo kuti gore rino iri tichange tichishanda zvakanaka, tichange tichiwana mari nechekuita nezvemafirimu. Saka igore rakanaka kune vanoita zvemafirimu.
Nyaya yepiracy muZimbabwe inonzi nenyanzvi ndiyo yapakuti mabhizimusi ekuchandadza veruzhinji nemabhaisikopo agwadame. Kudonawo kwakaita nyaya dzezveupfumi munyika kunonziwo nenyanzvi kwakaunza mhezi dzisingakwenyeki muchikamu chezvemitambo. Dzimwe nzvimbo dzakaita seHippo Valley Country Club, Triangle Country Club, Wange Little Theatre nedzimwe dzaishandiswa zvakanyanya kuchandadza veruzhinji nemabhaisikopo vashandi vemumigodhi nemumapurazi vachizadza nzvimbo idzi, izvo zvashanduka nhasi mushure mekuondomoka kweupfumi. Nyanzvi dzinokurudzira kudzoswa kwemitambo iyi kunzvimbo idzi. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.